Ini ndini Jonga Kandemiri nchiti enyo msere na uza nasi, China, ndira 14, 2016. Zimbabwe yotarisirwa kuopareta vane zvirwere zvemoyo zvichitevera kuwana muchina yechizvino zvino mombe dzofa nenzara kumasvingo sezvo kuchisina mafuro nepamusana pekusanaya kwemvura. Nyanzvi dzinoziya zvinoreva muitiro wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, avo vari pazororo vachishandisa mari yenyika panguva yeveruzhinji vari kuomerwa neupenyu. Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8:30 p.m. nhasi tiri kutarisa matambudziko ari kusangana nemadzimai mushure mekushandisa zvinhu zvakaitwa seFacebook, WhatsApp nezvose zvine chekuita nesocial media. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi. Musakanganwa kuti munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.